A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 14th, 2017. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the exploitation of underage girls as commercial sex workers in some parts of the country. What are your views on the issue?
To reach us, you can call us directly and join our discussion on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And you can also reach us on the internet on www.voazimbabwe.com, loba ku www.voashona.com, loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming directly on our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, or if you like us, please live stream with us. Go to VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and VOA Studio 7 so that you can join in the conversation right now. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the exploitation of underage girls as commercial sex workers in some parts of the country, which is said to have gone on the rise. What are your views on the issue, PJ?
And it's only last week, Marv, that an organization working with underage girls, Katswe Sisterhood, in Harare, highlighted the plight of young girls who were being exploited sexually in areas like Hopley and Epworth. Members of the organization were arrested briefly for allegedly spreading falsehood, but Talent Jumo of the organization says they are still awaiting to hear from the police as they stand by their story.
PJ, I was lucky enough to actually have an interview with Talent Jumo. She was supposed to be on this program, but she's attending to another program right now. So let's take a listen to what she had to say about the current situation involving the situation in Epworth and at Hopley Farm.
My name is Talent Jumo. I work with Katswe Sisterhood based in Harare, Zimbabwe. At this point, I want to say that it's Katswe Sisterhood, because our main concern is the girls themselves. We want to acknowledge the fact that after government learned about the situation with the girls in impoverished communities, they moved swiftly. So on Friday last week, we went straight to the community. We actually just said to the Minister of Public Services and Social Welfare, we had visited our office to make an inquiry. We immediately offered to go with them to the community, and they dispatched a team. We went to a community right away where they were able to speak to some of the girls. I think they were about 46, who were already in a patrotto conversation with some of our volunteers and staff. And they did some profiling of the girls. They learned a lot about the conditions under which these girls were surviving. After which profiling, they then thought it was necessary for 16 of the girls to immediately be moved to a safer location. So we want to celebrate the response from the Department of Social Welfare. And then the following day on Saturday, we went back, and then 38 more girls were relocated to a safe location. So we are saying that as CASC, this has been our intention from the beginning, for the state to step in for the sake of the girls and ensure that these girls who were being sexually exploited for survival, you know, they stepped in and now they're in a safe location. Well, we were taken in, yes, by the police, and they also did some profiling and recorded a statement, and we're just waiting to hear from them. So the issue is still under investigation.
The question that everybody had on their lips or on social media platforms was that 9-year-old girl who was interviewed, I think, you know, that really started off this whole back and forth. Does she exist?
Yes.
Does she exist?
Yes, the girl exists. And I mean, if you follow some of our biggest critics, at one moment they were saying, Katia has come, they've made this up. And then the next thing they were also saying, now I've met a girl. Havanenge vachitsvaka chikafu rakanyanyowandira kunzvimbo dzakaita sana Hopley vana Epworth vana nzvimbo dziri muHeathcliff vana Caledonia. Tinoona kuti vana nenyaya yenzara nekuti kuda kune mukusina kana chekubata kana sadza kana kaupfu zvako vana vanopedzisa vasundwa kungoenda mumastreets kuenda panze pekuti pane varumewo vanotobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana sezvotaurwa nevana vanotouya kuzotageta vana ivava nekuti vanoziya dambudziko ravakanangana naro nekuti vanenge vari vana vari kugara vega nguva zhinji vasina chekudya vasina mari dzekubhadhara pavari kugara ipapo saka inyaya dzinotiwisa zvikuru nekuti chedu ndechekuti mwana wega wega mwanasikana wega wega ainge achiwana rubatsiro rwaanofanira kuwana kuti aende kuchikoro awane chekudya awane zvese zvinodiwa nemwanasikana kuti asawanike achipinda nematambudziko ekubatwa chibharo kuti angowana chikafu hunzu takambotorwa nemapurisa vachinova nemubvunza yavaitibvunza saka takamirira kuti tizonzwa kuti mumainvestigations avo zvichazofamba sei asi ndipawo zvakare update. Pane vana sofa 54 vakabatsirikana neDepartment of Social Welfare vakaenda vakanonzwa nhoroondo dzeupenyu hwevana ava. Takaenda navo musi wakauya minister, honorable minister Mupfumira vePublic Service and Social Welfare.
PJ, Apo, we are hearing from one of the ladies from Katse Sisterhood. We saw they were very much under fire on social networks where people were actually accusing them of falsely recording or having an interview done with an allegedly 9-year-old. But from the interview I just had with Katse Sisterhood's talent, Jumo, she says the girl does exist. And some of the people that were making a lot of noise on social media were actually able to see her. But as we know, these kids are underage, so sometimes they're not really readily available.
Yeah, yes. And the government under the Minister of Social Welfare has stepped in and is now working on resettling some of the underage sexually abused girls. Lawmakers have been calling on stiffer penalties for rape and sexual abusers. And the President, Robert Mugabe, recently said in Parliament they will be discussing the bill calling for stiffer penalties. And I also saw on the social media one lawmaker, Priscilla Mrs. Priscilla Misairambwi Mushonga. She was also onto that one. And she came under fire as well. I was hoping to get her, but I couldn't.
I hope we'll be able to get her on the show so she can give us her take on the issue. But over back to you.
Siyalemukela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhlelo asiyihluzeni bomama lapho esihluza izankathaze izandihluphe ukuphumelela kwabomama ezigabeni ezitshiyeneyo ezempilo. Kukanti-ke lamhlanje siphatha udaba lolu olokuhlukunyezwa kwamantombazana abesifazana abagcina bebanjwa ngamandla ukungena emsebenzini wokuthengisa imizimba yabo ukuze baziphilise. Kulo daba olunyakazele lwaxokozela enkundleni zebulenjini kumaviki amabili abe edluleyo kuze kube lalamhla lokhu. kulontombazana obekhuluma ngolimi lesishona akade bembuza emsakazweni kumbe kungaba kusemsakazweni kumbe kungaba ngapi, but uphumile ingxoxo yangkhona iphumile ebulenjini kubo Facebook sayilalela lathi sayizwa, kodwa ke akwenzi ukuthi siyithathe leyo ngxoxo. Abanye besithi umntwana lo kungamanga ukuthi uleminyaka eyithoba minomunye, abanye njalo besithi hayi ukhona sibile. Labo abengihlanganiso yekaswe sisterhood bathi bona bambona ngawabo amehlo bakhuluma laye luntombazana kumbe lingane, vele ngeke watsho ukuthi yintombazana ngoba vele yingane encane eleminyaka engaphansi kwelitshumi, kodwa ke osebeziphilisa ngokuthengisa umzimba wakhe. Kanti ke abantu abaningi bebezibuza ukuthi kathi vele yena lo mntwana amadoda wona lawo ayabe ekhipha izimpahla ilokuzini izembatho zabo besiya ecansini, lo mntwana oleminyaka engaphansi kwelishumi sibisibili ingqondo zakhe ziyabe zigwanile na? Ikwaka abantu abaningi kade bezibuza khona. Nginelisanga ukuthi ngithole amazwi abayisifazane bekhuluma, kodwa ke zilethemba lokuthi sizolithinta ecingweni kumbe lisinikeze inombolo zenu zocingo lizifake kona lapha ku Facebook ngoba siya streama live ukuze silithinte ngocingo lani lingene kuhlelo lwethu sikhulume silihluze lolu daba olwamantombazana kumbe abantwana abancane abangamantombazana abadlwengulwayo kumbe abasetshenziswayo, ngoba singaza ke sithi uya ecansini ingqondo zakhe kaziphelelanga umntwana ongaphansi kweminyaka elishumi. Ikho ke siyasithi asithi uyidlwenguliwe lowo mntwana, laloba evumile kakwazi ukuthi uvumela ukuthi enzeni ngoba ingqondo zakhe azikakhuli azikapheleli. Asizweni ke omunye umama esike esaxoxa laye ekhuthaza ukuthi lilalele kuhlelo lwethu asihluzene bomama.
PJ, yeah. Tombo tarisa zvatiriku tarisa nhasi, tiriku tarisa isu dambudziko rikunzi ratekeshera munyika pari zvino, dambudziko rekubhinywa kwevana vasati vabva zera. Tirikunzwa kuti kunzvimbo dzakasiyana siyana kune avo vachiri kupinda muchirongo pari zvino kuri kuwanikwa iko vana vasati vabva zera vachibatwa chibharo kana vachishandiswa pamabasa ezvebonde. Saka ndozvatiri kutarisa nhasi kuti zviiko zviri kuitika munyika. Takaona mavhika apfuura iwaya kana mazuva apfuura pane rimwe sangano rinonzi iro katswe sisterhood rakawanikwa iro richitaura nemumwe mwana wechidiki, asi pakazoyewa vamwe vachiti aiwa mwana uyu makore aka akataurwa anga asiriwo, uyezve zvakaita zvowe zvowe rakawanda pano padande mutande nekumwewo. Asi sangano iro rirekatswe sisterhood riri kuti mwana uyu ariko zvechokwadi, uyezve pari zvino vari kushanda ivo nehurumende nesocial welfare, uyezve vakawanikwa ivo vachienda kunzvimbo dzakadai seHopefully neEpworth uko vakanokwanisa ivo kunotora vamwe vana vanga vasina kugara zvakanaka, uyezve vari kubatsirwa nehurumende kuti vaendeswe kunogara kunzvimbo dzakati nakeiwo mbijana. Saka ndozvatiri kukurukura nhasi kuti zvii chaizvo zviri kuitika. Ndambotaurazve naDr Nyiwatiwa vanoshanda ivo vari kuparenyatwa hospital vanotarisa zvepfungwa nezvimwewo, ndikavabvunza kuti chiremba, kana zvinhu zvakamira zvakadai chii chinenge chichimbofunga varume ivavo vanowanikwa vachitora vana vasati vabva zera vachienda navo pabonde vozovabhadhara? Saka vanga vari kutaura pane zvirwere zvakasiyana siyana, asi kwezuvana nhasi vanga vasiri kukwanisa ivo kuti vauye pachirongwa asi kuti tizovabata munguva inotevera. Asi vataura kuti zvimwe zvirwere zvinenge zviri muvarume kuno kuAmerica vanoiti pedophile uyezve kuno kuAmerica vanotowanikwa vanhu vanenge vakadai vachinyorwa mumabhuku, munotoziva kuti pakati panogara murume akadai anobhinya vana vechidiki. Saka ndozvimwewo zviri kutarisirwa izvozvo kuti dai mune ramangwana pakawanikwawo pachiitwa zvinyorwa zvakadai zvinotaura kuti pakati pane varume vakadai. Asi ndozvatiri kuzeya nhasi. Saka vese vari pano palive feed. Kana mchikwanisa janyai pakanzi she tuone takawanda. Uyeje uyeo mchitaura utikwenyu kwa muri ikoko kwa kamira sei panyaya iyo ye dambu ziko. Reva anavarikuwani kwa ivo vachitis kwa mabasa epabonde kana utivarikupinda mabasa epabonde vasati vavazira. Asi tinemu mtori wedwe na u Patricia Mudadigwa uye wakambo shanya achenda ye kuchipinge. Uko waka wanikwa iya chitaura uneva mwevana varikutari sana nedambu ziko ilo rekutivato pinda mwenyaezo zize pabonde asi wa mwevacho avasati vavazira. Rigaiti mbenda kwa hariti nzwe kuti aka taura nani nani.
Mushure mekunzwa nyaya dzinosiririsa dziri kuitwa nevanasikana, ndakashanyira rumwe bhawa remuchipinge rinonzi rinogara rakazara nevasikana vanorarama nekuita zvepabonde. Pandakapinda mubhawa iri nguva dzemanheru, rainge riine vanhukadzi vainge vakawanda kudarika varume, uye vazhinji vavo vachiratidza kuti vachiri vana vadiki vanofanirwa kunge vari muzvikoro zvesekondari. Vazhinji vavo vakapfeka mbatya pfupi pfupi dzaibata muviri yavo. Wandakatanga kutaura naye ndi muzvare Respect Gono, uyo akati aive nemakore makumi maviri. Muzvare Gona anoti ave nemakore maviri achiita basa rekutengesa muviri wake panzvimbo yekufarira iyi. Kunyange hazvo muzvare Gono achiziva kuti basa raari kuita rinoshoresa, anoti akatanga achimboita zvekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusvika akanda mapfumo pasi sezvo vanhu vazhinji vaive vongochema-chema nekushaya mari. Ndakanzwa kubva kuna ashande Muyambo, uyo akati ane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa. Muyambo akabuda pachena kuti kurarama nekuita zvepabonde zvinhu zvinorwadza zvikuru. Achitaura nezveupenyu hwake, Muyambo anoti akaita pamuviri ari pabasa rake akabatsirwa nemwana. Ndakamubvunza kuti sei asina kuzvidzivirira, akati iye dzimwe nguva varume vaanoita zvepabonde navo vanodambura makondomu iye asingaoni. Muyambo akatiwo basa rekutengesa muviri iri riri kukanganiswawo nekuondomoka kweupfumi, nokudaro shuviro yake ndeyekuti awane anomubatsira nemari yekutanga mabasa emaoko. Muyambo anoti mari yaanowana iye nevamwe vake ishoma zvikuru, asi anoramba akashinga kuitira kuti awane chekupa vana vake vaviri. Ndakataurawo namende Skimo, uyo akati aive nemakore makumi matatu nerimwe. Skimo anoti sezvo basa ravo riine njodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde, iye nevamwe vake vanoenda kuchipinge hospital kamwe chete pasvondo vachinotariswa nanamukoti pamwe nekudzidziswa kuzvichengetedza. Ndakada kunzwawo varume vanonwira pabhawa iri ndokutaura neumwe akada kuzivikanwa nezita rekuti Shumba. Murume uyo akaratidza kurwadzikana zvikuru nezviri kuitwa nevanasikana vanotengesa muviri yavo ava. Shumba uyo akambofunga kuti ndaive mumwe wavasikana ava, akazosununguka kutaura neni mushure mekunge ndamuudza kuti ndaive mutori wenhau. Shumba akati vasikana ava vari kurarama upenyu hunosiririsa. Akakurudzira masangano akazvimirira kuti abatsire vechidiki vane mari dzekutanga mabasa emaoko sezvo mari dzavari kuwana dzisina nemusoro wese. Pandakapedza kuunganidza nyaya iyi, ndakafunga kakawanda pamusoro pevanasikana ava vanoita zvepabonde nevarume kuti vararame, vamwe vevarume vacho vaine zera rakaenzana kana kudarika vana baba vevasikana ava. Vanasoro Jena varere muhapwa dzeGomo vakataura vaona zvokwadi paya pavakati ukaona zvakadai zvoitika munyika vanhu vasingachanyare pasi panenge parohwa nenyundo zvechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muchipinge, ndini Patricia Mudadigwa.
PJ apo tiri kunzwa mumwe mutori wedu wenhau akawanikwa iye achishanya nzvimbo yeChipinge, uko akanotaurawo nevamwe vari kuita mabasa iwaya ekutengesa muviri. Asi sekutaura kwatiri kuita nhasi, tiri kutarisa dambudziko iri nekuti tiri kunzwa kuti riri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana. PJ, pane ndambotaura nevamwe mangwanana anhasi paLet's Talk ngati kurukurei, vanga vari kuti kukuwadzana kuri kuwanikwazve kune dambudziko irori, asi nzvimbo dzakasiyana-siyana kuHopley, kuEpworth nekumwewo kuri kuwanikwa kune madambudziko iwayaya. Saka ndozvatiri kutarisa kuti ko mapurisa ari kuitei panguva iyoyi sei, nekuti iwe tineni tichikura kwakusingabvumidzwe vana vadiki kuti vawanikwe vachienda mumabhawa. Saka wakatarisa dambudziko iri, asi vamwe vari kuti aiwa nemaomero aita zvinhu munyika pari zvino, zvimwe zvinhu zvataisaona isu tichikura ndozvaakutoitika, uyezve vanhu havachakanuka, vanotongoona vachiita kunge zvinhu zvinoitika zuva nezuva. Saka ndozvatiri kukurukura kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei.
Yeah. Sesibe lo mhlonitsha wethu ozasincedisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Nkosikazi Liline, siyakwamukela kuhlelo. Sakhile.
Ngiyabonga kakhulu, linjani bomama?
Hayi, siphilile. Kunjani wena?
Hayi, mina ngiyaphila kakhulu. NgiseZimbabwe kulezi nsuku.
Yebo phela. Ah, siyathaba ukuthi siyenelisile ukuthola la secingweni. Lalo useZimbabwe.
Yeah.
Uyaluzwa udaba olusegudwini la ngilethemba uke walubala lawe walubona ezinkundleni ezebulenjini.
Namhlanje ngingene ebulenjini. Ngoba ngiyachona ngibambekile. Kanti sikho ngikhona khona ngisiwa free but bengingakakhangela ebulenjini.
Udaba lolu lo mntwana lo ole minyaka engaphansi kwelishumi
ole
9 years ye wena ke ekukhulumeni la labanye libona njani linda
hayi 9 years ubuhlungu bandingazothiwa umntwana lona ele 9 years enjalo ulo mntwana omnyamgcinayo omthiyelile ahamba yenza nalona umsebenzi awenzayo ye impilo eZimbabwe ngabe impilo enzima siyale kulezi nsuku uphilwa nzima but laye ubaba oyabe ngubaba ongubhuti kumbe umalume okwanisa ukuthi athenge umntwana le 9 years ayenze imisebenzi nale ayenzayo uyambona engani bona abantu abaye besenza naloko yabomele babotshwe ngoba ungabona umntwana ole 9 years esekwanisa ukuthi aye umala emgwaqweni njengabanye omama abakhulileyo njalo ungazi lapho engambale khona omnye umesiti esithi wayehamba usehambe ethwele isikhali ekhayelela ukuthi angangabhadalwa hlaba umuntu ngembodlela umba yenze zona ezi zinto asonto e-right ukuthi safisa ukuthi sibili njengele njengalo abamele umama labantwana bezama ukuthi mbe bamdinge bamlandele anidi i-counselling abe sesiyawumbena kwenye indawo ekhatshana lelokhuzeni lalapha ayenziwa khona into zona ezo njalo nxa ngimkhangele uyukuthi liqiniso I think owumenze kwamphusha waze waba lapho maybe she might be warichwe sesemncane wadlengule sesemncane so kuyabe sokumfosa ukuthi ayenze into enjalo abe lenhliziyo ebhithe njalo but for iminyaka yakhe lo msebenzi awenzayo kuyazisha ubuhlungu kakhulu especially nxa ungumama uzele umnawakho uva umntana khwele naye evuke esiyayenza khona okho okwenziwa abomama bakwenza kulezi nsuku lapho engikhona ngengababona osisi abakhulileyo abathengisayo bona abahweba ngomzimba kodwa ayake ngasonto e-right kodwa ngendlela ukuthi kunzima njengeZimbabwe lapha kulezi nsuku i-cash flow inzima akulamashi so asonto engathi omama bayenze kumbe nabayekela abantu ababesenza njalo but unole 9 years hayi kubuhlungu kwinto kwangona ngaze ngafisa sukuthi ngani nyamazi lapha khona kumbe lapha vela khona ngithathe konke lo mna wakhe nalo ngizigcinele ngingalala nje ipholiji lalale nje lonele
kodwa nxa ukhangele ngaseBotswana lapho kade uhlezi khona ubona ngani nxa uliqathanisa laseZimbabwe ubona ngani kuyenzakala khona lokho
I think phone yabo apho yadona asikune avo tiri kunzwa kuti tina honorable mtsvangwa makadi yenyu
magadiwo
aiwa tiri wadi muri kuinzwa nyaya iri mugango nyaya iyi yevana vadiki vari kuwanikwa ivo vachiitiswa mabasa epabonde tiri kunzwa kuti zviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana siyana asi imi sevadare zvii zvamuri kuita kuitira kuti nyaya dzakadai dzisarambe dzichitekeshera munyika
nyaya yevana inyaya hombe iri kuti bata zvakanyanya ini ndiri mukuru wemadzimai vose vari mudare reparamendi ndiri zvakare mukuru weregion ino ine parliament yayo inonzi SADC PF ndiri kutaura takatarisa nyaya dzevana zvakanyanyisa ndosaka takabuda neyatinoti SADC model law on ending early child marriages and also protecting those who are already in the marriage for the whole region nyaya yakabuda yemwana ane 9 years achiwanikwa achitorwa nevari kumushandisa kuti aite zvirikuita zvekuti hasiri mwana mudiki takatarisa vana vedu muZimbabwe tinogara tiri vana amai tigozvifunga kuti chokwadi mwana ane 9 years mwana mudiki sei mwana ane 9 years mwana anobvisa hembe panana panana baba ana bhuti achichinja nekuti kwaari mwana mudiki kutiona mwana iyeye achidzi umwe munhu akupesera kuti mukadzi chokwadi chokwadi vanotaura vanoti hapana akambodya mango mbishi saka kana kuti ufunge kuti vanhu vemunyika medu zvanyanyoita sei chiri kunyanyotifadza ndechekuti takaramba tipushira tichiri mudare reparamende tichitaura kuti tinoda mutemo punishment yakaomarara kune vanhu vari kubatwa nevana tinoenda kuna ana Msasa Project tichiona vana vadiki vanoitwa nhumbu vachinzi vana ava vanonzi vanorepwa mudzimba mavanokurira saka tikaona kuti hazvisi kutaurwa enough uyewo kana zvataurwa vana ava kana nyaya yabuda mutengo uri kupiwa vanhu vanoita zvakadaro hauna kunyatsi hausi deterrent enough saka naizvozvo chiri kunyanyotifadza pakavhurwa parliament apa president vakataura vega kuti maritari repiki chaji yakuzouya tinoda kuti paite mutemo wakaomarara wekuti wese anobatwa achirara nemwana mudiki anofanirwa kupfira muchiere nokuti chokwadi chacho ndechiti ngura nyika ndo vana vamangwana ndo vanofanirwa kutakuta maleaders edu mangwana achiurayiwa tiri vanhu verudzi tikabva kuprotekta vana vana vanozvarwa vasina chavakapfeka vanopfekedzwa nana mai nana baba vanenge vachivachengeta manje kana uchiti mwana paanoda kupfekedzwa napkin iwe wakuona senge atove mukadzi hazvakuona kuti vanhu vari kurwara vanhu vari kupenga ende vanhu vari kufunga kuti kana iri mishonga yavanozviitira saka tiri kuti aiwa ngava name and shame we want them named and shame munhu anobata vana zvakadaro ivo vana povhati yanyanya munyika medu ndo chikurusa chatiri kuti aiwa ikonomi yedu inofanirwa kushanda nokudaro kuti tinotyisa kuti vana vazodaro vamwe ana amai vasina mabasa vaya pamwe vanenge watadza kuchengeta mwana mwana wangopoya obuda uyo wako Harare uyo mai ari kufunga ari kutsvaga akava pamwe iye havachatsvagiwo mwana saka tiri kudzidzisa futi ana amai kuti vana tinovapuwa zvipo zvinobva kuna mwari ngatichengetei vana vatinenge tapiwa mwana ane 9 years is too much of a minor anofanirwa kuchengetwa akanyatso machild headed homes ari kwetikuona akawanda zviri kuya nenyaya yepovhati nyika yedu tinofanira kutarisisa kuti tipedze nyaya yepovhati we have no reason for this country to be
honorable Mutsvangwa, if I may just come in there and just say that you were also talking about you are actually at a workshop in Kadoma right now. What is your workshop about? And we see that you're also talking about this bill that was mentioned by the president. What's your view as the leader of the Women's Caucus in Parliament?
Well, we are saying we need, for a just society, we need gender equality. We are saying we need more women in the upper echelons of power. So that is, you know, chokwadi ndechekuti vakadzi vanotarisisa pakawanda madzimai unoona kuti mitemo inotarisa zvesexual reproductive health inotarisa education yevana mitemo iyo yakasimbiswa tatarisa nyika dzakaita sana Finland panika indombofamba uchiona saka tiri kutangira panyaya yekuti dialogue yatiri kuita kuno kukadoma pamwe chete negender commission yakaisirwa ipapo muconstitution kuti ione nyaya dzegender equality ndeyekuti chii chiri kutitadzisa kuti tiende kumusoro chiri kutitadzisa kuti zvakanyorwa mubumbiro remutemo zviitwe implemented chii ndezvaiei saindava munyika medu zvirogera isu semamembers of parliament tiiti tinofanira kuita inonzi uphold kana kuti kuchengetedza kuona kuti mitemo yakaiswa mubumbiro remutemo iri kuteedzerwa nemhosva yei tisi kuita name and shame those vasiri kuteedzera mutemo hazvinei kuti ndeye kuexecutive hazvinei kuti ndeye kujudiciary hazvinei nokuti ndeye maprivate companies macorporate mitemo inofanira kuteedzerwa section 17 mubumbiro redu remutemo unotaura ivo kuti 50-50 across the board
Zimbabwe yakasainawo yatinoti Sadi Gender Protocol. Inotaura also naye 50-50. Yai huri yatikutaura ndekuti tikushaya madzimai akawanda mudare reda mukutongwa kwenyika ino. Zvinotangira kuma political parties. Ese zvavo ma political parties ari under mutemo wekuti Supreme Law webumbiro remutemo. Ko havateedzerisei zvakanyorwa mubumbiro remutemo nekuti tikatanga ikoko kuwana vanasikana vedu vari young vanopinda mumalocal government as councillors tichiona mamps edu akawanda chiti 50-50 apinde. Tinoona kuti dzimwe nyaya dzese dzekuitwa dzepoverties dzinodzikira nekuti madzimai vanonangana nepanoponesa, vanobata panoponesa, vanoisa pfungwa dzavo panoponesa pese pavanenge vamira. Saka kana wawanda zvinobatsira development. Ndosaka tii nyaya dzekufundiswa kwemadzimai katikuti gender parity nekukwidzikwirire kwemukwana yakafanana zvinobatsira, haisi nyaya yehuman rights alone, nyaya yedevelopment. Tinoda peace, tinoda peace, stability, tinoda economic development. Ende zvinoti tikachete takukwidza kuna mai vedu saka wakawanda mudare rekutonga.
Aiwa, mombobata makadaro. PJ tombo tine muteereri endezvino.
Yes, yeah. Siyamukela kuhlelo lwethu makhaya.
Okay, unfortunately I can't hear you properly.
Kumbe mama.
Yeah.
Yebo ngikhona ye.
Yeah. Ukhona ecingweni makhaya?
Yebo ngikhona ye.
Yeah, kunjani ba?
Sikhona njani lana?
Hayi siphilile. Eh, uyaluzwa udaba olusegudwini. Lalo bakade sifisa ukuthi ngasikhuluma lo mama. But lawo ngasiphathisa ngombono wabesilisa ukuthi vele kathi owesilisa nxa ezangena ecansini lengane eleminyaka ethoba munemunye kuyabe kusijoni vele.
Well, kuyasidanisa that njengabobaba.
Yeah.
Kodwa mhlawumbe singaqondi kahle ukuthi yena umama wengani la ulomlando ukuthi ngabe la ukazanga lahlele lo mntwana.
Wa kunzima kodwa ke nxa linabe silisa lisizwa indaba ezinje lithini ngakho kwenziweni abesilisa laba abanqunulela abantwana abancane.
Yes, ngisho mama ukuthi njengabo baba kuyasidanisa ukuthi umuntu ozeleyo njengathi ngesilabo abantwana abangamantombazana asifisi ukuthi bayenziwe lokho. So nxa kusenziwa ngabanye obaba njengathi asakwazi ukuthi sibili kumele sikuphathe njani.
Yeah. Wena ukhuthazana ungacebisani kulolu daba kuhulumende konke inhlanganiso zabesilisa ezabesifazane lithi kakwenziweni?
Mina bengicungcono udaba olunje okuhulumende inhlanganiso zabo mama lezabo baba lama individuals sikhulumisane ngakho mhlawumbe sikuphungule kumbe sikuqede.
Yeah.
Yebo mama.
Ye yeah, wena uthethe ule ngane lo nkosikazi ngkhaya?
Ndaye vele abantwana bami abaningi ngamantombazana umfana uyedwa nje.
Ye umama ukhona khonapha eduze ukuthi sikhulume la?
Mina ngisemzansi umama useZimbabwe.
UseZimbabwe.
Kodwa yena ulalela uhlelo lolu bani lokulalela yena.
Ye hayi sibongile kakhulu makhaya ngokusiphathisa uhlelo lwethu lalamhlanje.
Ngiyabonga ibele kakhulukazi bengifuna ukucela inamba kababa omunye lapha osimelayo ukuze amapermit okuthiwa ngunqaba ukuthi amabhena angazi ube ninganikeza yona.
Hhayi kathi esemoyeni kodwa-ke engxenye ngemva kohlelo.
Ye loba mva kwehlelo ngokuthi sokuvukile loko kwamapermit sosesaba ukuthi bazasorobha amagqili but nxa singaxoxa la yangasiqondisa kokunye.
Okay, hhayi uzimbongile kakhulu.
Okay, ngiyabonga ngicela intumezele wona nxa kusendeliseka mama.
Yebo, kulungile.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah. Ah, mama.
What did he say? So we can just continue the conversation because we have a guest, but maybe just recap quickly before we go to
He was basically saying he's a father, he's a family man, and as a man,
mm-hmm.
it also pains him to hear such stories
mm-hmm.
of men actually taking off their clothes, going to to bed with a young underage girl like that.
Mm. Okay, thank you, PJ. Lois Kapondo, tena mzare Lois. Muripo here panara.
Tiripo magaliyo.
Aiwa, tiri nani zvedu. Makafamba sei kubva kuno kukuyali kuZimbabwe kwakadi kwamutaro.
Aiwa, takafamba zvakanaka. Mutare tinayo rupisa.
Ehe. Timbotipaiwo pfungwa dzenyu murimo munoshanda imi nevamwe vanoita mabasa ekutengesa bonde sesangano. Asi mbotipaiwo kuti kwakamira sei ikoko kwamutare panyaya pevana vasati vabvazira. Zvinhu zvakadai zviri kuitika here zvatiri kunzwa zviri kunyanyobva kuna Harare nekumwewo?
Zviri kuitika hazvisi kuti ndezvekuHarare chete. Zviri kuitika asi kuti hazvipo palimelight.
Mm-hmm.
And I think vanhu vakawanda vakutozvitora kunge it's like the new normal. Vanhu vakanyanyovhunduka vanenge vachingoti havana vane mutsanzwa. Ava vakutoziva vakomana, vakutoziva varume, zvotoperera ipapo. So people see it, but not to that extent sezvazvakaexposwa. But zviri kutoitika nekumaruzevha nekumaruzevha.
Saka chii chiri kunyanyokonzera kuti vana ivava vawanikwe vachizoita mabasa epabondai?
Inini zvandinonzwa mukufamba, chimwe chekutanga inza, mwana anenge ashayirwa mari yeschool fees. Ndoo kazhinji kacho. Ashayirwa mari yeschool fees, hapana zvokuita, mwana angoswera akagara pedzisira kutamba nevamwe vanhu vakuita zvakadaro. Also nenzara. Nzara chaiyo musha inotuma vana kuti vaite. And vamwe vana vachona ma-child-headed families kuti munhu anenge asina munhu mukuru ari kumuchengeta. Uye ndiye anenge atori munhu mukuru. Kana kuti vamwe vacho vanonyeperwa kuti ndichakuru nemunhu wekutanga waanosangana naye. Futi kuri kutiza nzara. Saka munhu iyeye anoti ndokuroora anorara naye omusiya. Munhu atojaira zvokurara munongoziva zvinoita bonde. Akutoita move on to the next person vachitoona kuti zviri kutoita wena ndiri kutorara ndakaguta. Bcause vamwe vanopinda mumagonyeti vamwe vachona anobikirwa sadza anofamba nepoto. Akatongodya sadza akawana pekurara zvatopera bcause mwana inga asitorina shelter chaiyo. Not necessarily saying kuti ve magonyeti chete, but even murodhi imomo munhu ma25 cents aitaurwa yaya.
Ndechokwadi
here. Anenge achitarisa kuti value of 25 cents. Anenge achitarisa kuti andinoziva kumalocation zvakunoitwa kuti kunopimwa maraisi, mabhinzi, matemba, macooking oil. Zvine zvakapimwa ma25 cents. Saka munhu anenge achiona meal, not necessarily 25 cents euro.
Maybe if I can just ask you in English, so what do you think is the way forward? You are working with young girls as well as women, and also you're working with, you know, some commercial sex workers under your organization. What's the way forward? How can this situation be rectified?
This is my personal opinion. What I think is we need to resuscitate all systems, because my systems, they have just died down on social services. They try their best, but then they are limited resources, as we all know. And also the family institution has neglected its own. People are now in the diaspora. People are very busy. And people cannot look after their extended families. So sometimes that's the reason. People just look after their own children. And then the extended families, no one looks after them, so they take care of each other. You know? Shasana would bar away, the uncles would look after the auntie and they would not abuse. But these days, even if they want to look after you, sometimes they end up being the first people to abuse you or expose you to abuse. So it's really now I think we need to resuscitate industries, make the parents work. Mm-hmm. If the parents can get employment, because not everybody is able to be self-employed and be successful in that. If we can get industries going on, people employed, I think mm-hmm. the levels of desperation will be lowered.
Mm-hmm. Also, Lois, before I turn you over to PJ, you were here for the Mandela Washington Fellowship. What do you think you learned here that can actually work now that you're back in Zimbabwe, especially when we're looking at this current situation?
Okay, what I specifically learned is that systems in America, they work. Like, mm-hmm. you know, social systems, people get fed, people that are hungry, they have shelters for people that are homeless that they come in and assist.
Mm-hmm. Okay, PJ, I think you can take over.
Sawubona, Lois.
Yebo, linjani.
Hayi, ngiyaphila. Eh, uhambe kuhle eZimbabwe?
Hayi, ngahamba kuhle mina. Lasala njani khona ngapho?
Hayi, thina sasala kuhle. Eh, uyalibona udaba olusegudwini lolu lwengane. Ngingaza ke ngithi vele ngintombazana ngoba vele ngakabi yintombi. Ingane esibanjwa ngamandla ukuthi ithengise umzimba. Ikanti ke ayisuye yedwa.
Eh.
Mm, ulibona njani lolu daba?
Yeah. Ukhona. Kathesi nje wasesikhuluma ngesiNdebele. Ubulawayo bagcwele ontaka ngoba abazali baseGoli abantwana bavodwa kumbe labogogo. Abantwana sekuthiwa kulamavuziphathi, amavuziphathi ayenzwayo. Ivuziphathi mina ngizake ngiye kuyo ngoba kuthiwa kufunakala abantu abadala. Niyabantwana kuthiwa baqalisa ngabantu abantwana babelabazali abangekho besediaspora. So indlu umntwana yabelayo. Invite abangani bakhe maybe ngama-weekend. Kuse kuba la maphathi abedinge kumbe kuthiwa i-all white party kumbe kuthiwa yiwini iyabe idiphende itimu yangikhona ngeviyo nalezo futhi abantwana bayangibe ungena iminyango uhlubula izigqoko zonke nje abafane lamankazana ufake lapha and then ukuthi amafoni ebese fakwa engcekethini bese kuthatha into ezidakayo obronko imba nje lamaphilisi izibezile lamaphilisi ukuthi abantu bayanatha kuthiwa ngobachiphile right so kuthiwa sokuchaywa ama-competition ukuthi kufunga ubona ukuthi umbani olala nabantu abaningi ukuthi ungalala namadoda amaningi amadoda they can be older but abantwana kuthiwa kumele bebe below 20 vele ngoba nasukhulile abawufuni yabo kungasavunywa nje navuzi bathi nangikhona yabo. So kunento ezinjalo ezenzakalayo but akuyi-expose-wanga and kuyahlupha la kuthi ukuyi-expose ngoba angikwazi ukuthi ngingathini but into esizizwayo from amankazana wona lawo so ungawinini isivuzo uphathe yangkhona ulela amadoda amaningi uzatholaka ama-client ngoba uyabe uzimaketha khonapho ku-competition ukuthi ujaya amasela lawa engivumbu ugcinile uyakwanisa ulala amadoda angaka
eyama kuthiwa yivuzu phathi ngiyayibona kodwa ngalawa ngamantombazana asengani esekhulile engxenye asedlula iminyaka elishumi lasithupha abachiwe ngabazali beseGoli kumbe besediaspora lokhu okomntwana oleminyaka engaphansi kwelishumi ogcine umna wakhe oleminyaka emihlanu hayi mina ngathi ngoluzo loludaba kwangihlamukelisa umzimba.
Baqala sibancane. Kodwa thina iningi la ngikhona sibathola sebengani sebekhulile mbijana. But bavele beqale bebancane. But nxa bebancane akwanisi ukubathola. Ngoba bayacatha bayakwazi ukuthi vele babe saba abantu abadala.
Ye.
Ukukhuzwa lokhuya. So bayacatha vele kodwa bona labe mature. Baqale bebancane ngoba mina umuntu engakhuluma layo emahoziphathini ule-15 kodwa vele ile-15 ngatsho ngangikhona wayengakayisivisi esithi vele esele-2 years esiye emahoziphathini
yonde
kulabanye la esithi kulabanye abantu yena sezibone ngumuntu omdala baqala bebancane ukuthi kuyabe kungekho public nje ngoba into eyenzela usuku into eyenza abantu bevalelene bengu-2 so akwanisa ukuthi kubone.
Yeah.
But into ukukhona kakhulu.
That's so maybe if you can, Lois, just tell us in English, what are these vuzi party? What are they?
Okay, these are parties where youngsters, and from what I heard, they said you have to be 20 years and below. So I don't know how below it gets.
Yes.
You know, how the ages go. So what happens is the parties are themed. Or white party, or leopard skin, or whatever it is. So as soon as you enter the door, you remove all your clothes, put them aside. You take, everybody takes away their phone so that no one records anything, so there's no evidence of anything. After that, people get drugged voluntarily. They take all sorts of drugs so that they get drunk. And then people will be sitting in one room, and people will be competing to see who sleeps with the most guys there at the party. So if you are tired, you can say I'm tired. So if you are tired at three guys or five guys or whatever number of guys, so whoever sleeps with the most guys is the winner, is the queen of the room. But and so the benefits, they say they don't get paid there, but then the benefit is you'll be advertising yourself for skill, maybe strength, so then you can get clients after the zoo start.
Aiwa, vanenze vanzwa tirikunzwapo muzvare Lois Kapondo vari kutaura ivo zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo kuti kune vana vari kuwanikwa ivo vari kupinda munzvimbo dzavanenge vachiita zvemafaro anonzi mavhuzi pati. Ari kutaura iye kuti vana ava vanenge vari pasi pemakore makumi maviri nekudzika, uyezve kana wapinda imomo unobva wasvika uchibvisa mbatya dzako, foni woisa uko, mototanga kuita zvepabonde. Asi ndozvatiri kutarisa iye zvinezvi kuti ko chii kuchazopinda munyika chiri kuita kuti pawanikwe ipo pachiitika zvakadai. Saka kana muri palive feed yedu pano pavoa shona, tokuchingamidzai, totora nguva inoi tokuchingamidza, komborerai, tsvairai. Ari kuti pfeenda pindawo ndifonerei, mva aisa nhamba dzake, tichaedza kufona. Alismos Tabadei abva aisawo nhamba dzake, anzi ndifonerei, tichaedza kufona. Edmore Muchumi ari kuti nyaya iyi inonetsa uyezve iri kubata-bata kwazvo. Aiwa, tinokutendai nemafungiro enyu, mukoma Edmore Machumi. Amos Piri ari kuti iri dambudziko rinoratidza kuti hurumende yatadza kuchengeta kodzero dzevana vadiki. Ko kuzovhairira kuzovharisa zvimuchitokisi vekatswe vari kutaura nyaya yatanga tichiridza pana pakuti ko zvakaitirwei kuti vekatswe sisterhood vawanikwe ivo vachimbosungwa apo vanga vari kuedza ivo kuti vataure nezvedambudziko iyi. Saka ndo zvimwe zvatiri kutaura panapa, uyezve tawana nguva PJ yekungeenda taura ini naTalent Jumo wekatswe sisterhood achitaura kuti ichokwadi vakambosungwa. Asi pari zvino vakamirira kuti vanzwe kuti mapurisa achaita sei, nekuti ivo vari kuramba vakamira nenyaya yavo yekuti chokwadi ndechekuti pane vana vari kubhinywa vari nemakore ari pasi pe-18.
Sesilo mulalele okona ecingweni, siyakwamukela Mampofu, uhleli?
Hai, nyavanga.
Andile Mpofu, nkosazana Andile Mpofu, uke waba ngumiss USA Zimbabwe kumbe Zim USA, waba njalo ngumiss Africa Washington State. Nxa ubona indaba ezinje zokuhlukunyezwa kwamantombazana, ngoba singaza ke sithi untombazana umntwana lowo, ingane leyi eleminyaka engaphansi kwelishumi, angabe engene emsebenzini wokuthengisa umzimba wakhe ukuze aziphilise. Singaza ke satsho njalo ngoba vele ngumntwana omncane. Siyabe sesinika irespect ukuthi ungene emsebenzini onjalo, yikudlengulwa komntwana lokho. Uyibona njani indaba leyi? Wathi uyibona lawe ebulenjini?
Eziyindaba ebuhlungu kakhulu lami ngikhuluma njengentombazane kumbeni njengosisi wabantwana laba, kunzisa ubuhlungu kakhulu. Kodwa ngithe nxa ngikhanyela indaba yakhona, ngibona ukuthi ayisiwa ndaba kuphela esingaphonge ukuyikhanyela, from ukuthi okay, abantwana abancane laba, they are being recruited or forced into something like this at such a tender age. Singakhanyela izimo lapho bavela khona abantwana laba, lapha lapha dembale khona earlier on this week online, and just finding out ukuthi
abantwana laba ngabantwana abavela abadubekayo, abantwana that don't even have much, and also with you know, Zimbabwe going through such an economic meltdown, we still have to be option, or one of the very few options, so we into able to call what I think lati as Amazimbabwe Melis Kanyele, would we in a thing we in to pull them out of such poverty? Because when you go back to the root cause of Indolei, you would swell a isinkwa, you would swell a istwala. So I think lati who's good is what you're going to Melis Sivuye, Sivel, which is what solution can we bring in for these young girls to be able to pull them out of something like this? Could it be education? Could it be Wubalama food programs, Ekaya? I think this could something. This is something that could help them.
Okungimangalisayo okungizwisa ubuhlungu njengomama ozeleyo lami ukuthi owesilisa angahlubulela umntwana izembatho umntwana oleminyaka engaphansi kwelishumi.
Kusala sokungaso into ezisibuhlungu kuphela, kusala kuphinde kube yinto enyanyisayo.
Iyanyisayo, enyanyisayo.
Kushotani ekhanda, yabona. Ikwazi ukuthi wena ungubaba la ulomntwana kumbe ndilawe ungubhuti la ulosisi wakho kungakuzwisa kanjani enhlizweni yakho. Ngiyakwazi ukuthi abanye babesithi babekuyenza khona bayenza into enjalo ngoba kuyabayelapha imikhuhlane ababelayo. Uyabona, at the end of the day we go back again, mina ngibona ngani futhi it becomes poverty of the mentality. Ukuswela something of substance engqondweni yomuntu ukuze athi nxa ekhanyela umntana omncane embone engumuntu ongumfazi angalala naye, uyabo. So I think also it for me, mina yimi nxa ngokhanyela, it goes back to educating even these men to maybe being as with what are the effects of what they're doing, emantombazaneni anje, like nxa umntwana engaba stripped of innocence yakhe at such a tender age, uzakhula ebe ngumama wakusasa onjani? Because they are responsible for shaping a woman that later on when abazakhanyela bethi kanti vele ngumama onjani eyenza into ezinje, kanti vele nguwe wavele wamyenza ukuthi mama wakhona aze akhule abenje, ngoba wathi emncane wamtshontshela lokho okuyikho khona aye ngakwanisa ukuthi akubambelele aziqhenye ngakho emntwana oyintombazane encane.
Andile tombophinda yedu ipapo wongotaura muchidimbu kuti iwe semusikana wechidiki ndinoona muno munoita mabasa akawanda wanda. Zvii zvaunofunga kuti zvinogona kuitwa kuti dambudziko iri risanyanya kutekeshera munyika rekubatwa chibharo kana izvo zvatiri kutaura nezvazvo, vana vari kuwanikwa ivo vachiita mabasa epabonde vasati vabva zera?
Zvana ndichitaura ini zvekuti semaonero angu inini, tinofanira kutarisa kuti chii chambokonzera kuti vana ava vapedzisire vave mumasituations akadai. Inini semaonero angu, ndinakute kunge kana uri ana anobva pamusha pasina chekudya, pamusha pekuti handiende kuchikoro, hapana mari yachokuti ndiende kuchikoro, handidye mangwanani nokuti hapana chingwa chekuti ndidye mangwanani, ndichatarisa kuti chii chandingaite kuti ndiwane chokudya, chii chandingaite kuti mina wangu ane 5 kantanyama kanti mchete awane chokudya mangwana makisi. Ndichati kana zvakadaro rega hangu inini ndiende kunotsvaka mari. Pana chitarisa ndichiona kuti at the end of the day vasikana ava vari kutsvaka kuti vabhadharwe nema empty bottle kuti vazokwanisa kunotengesa kana kuzochinjanisa vachiwana chimwe chokudya. Saka at the end of the day vanhu vari kutsvaga kurarama. Saka inini newe chii chatingaite kuti tibatsire vana, kuti ndi ndiri kunoudza mwanasikana uyu kuti tirega zvaurikiita and then I just turn around and walk away, hapana zvatichabatsira. Asi kana ndichiye ndichiti okay, hange kuchikoro rega ndikupe chokudya maxin, rega ndikupe riri porridge zvaro maxin, manheru ndokupa riri zvisaka, asi kuti tibvumirane pane izvizvi iwe chiregedza zvaurikiita, you know, So it's kind of like not just saying, "Kuti, this is bad, this is negative," but what am I bringing to the table?
I want to tender uvenes warakanaka. Thank you so much, PJ.
My time.
Yeah, I'm born like a cool mampof. Yes, Lord Josephine Ecingweni. Say, I'm going to tell you.
Culture yedu, for example, I could direct Manaskan cannot even one room marriage if you have a Vasive Kuronga mood. Yet that cannot be death control. He was not a control mono. Ule Nivana was in the fancy curry tiram catino pain. For example, ininda kuti ndi ndisike form 2 yandakasvika mai vangu vanga vasingakwanisi kuti vanibhadharire school fees but vakakwanisa kuti ndipagira basa ndikakwanisa kushandira kusvika apa form 2 ipapo saka vanhu vakadzidziswa kuronga mhuri uyezve nekudzidzisa vanhukadzi kuti vave vanhukadzi vanoshanda vasadhipende nevarume nekuti mukadzi asinende kubasa anowanza vana muri kuona
saka sisi muri kuti mimi kuwanda kwevana ndokumwe kwaita dambudziko here kana kuti chi
yes because inini pandakaita domestic worker kubva kare ndichiri mwana mudiki up to now here in South Africa, I am a domestic worker.
Okay.
But you know that is about it. Pavanu wa hindi batira ku Zimbabwe. Ishandira wa hindi batira mabuku na hindi endesa kuchukorandi. Ivo wanga wa ini wana chungu wana wani. Even here in South Africa, if I ndi wacheno wa chungu shandira wa ane wana wani. But inini ndisina kudiza. You know that wana five. Ishenda mberi. Kukona.
Aiwa, tanzwa chokwadi vanenzeve vanzwa. Regaiti dzoke kuna nekuti nguva yedu yadyikana tichakubata yasidombobata sisi Lois Kapondo vari kwaMutare kuti vataura zvamataura izvi vatibatisiwo kuti ivo vanoona sei zvamataura sisi Lois muri kunzwa zviri kutaurwa naanti vari kufona vari kuSouth Africa kuti aiwa mhuri dzinenge dzatikurisei uyezve dzimwe dzenguva vanhu vanosutsadza kuchengeta vana zvinozoita kuti vana vawanikwe ivo vachiitawo mamwe mabasa asina kutsarukana munoona sei zvavataura izvi
asi 1 minute sisi Lois nekuti kulosakile njalo isikati sirivele asisavhuni
hallo handisi kuziya nhare dzacho dzisi dzine dzakanyarara handisi kuziva kuti ndiani aripo panhare
Sakile ukona
Hello, Lois, muchiri panhare here apa? PJ, nhare dzinenge dzisiri kuda kutamba nesu panapa. Vese varipo avapo palive feed yedu. Saka tinotenda vese vari pamalive feed edu parizvino paFacebook. Pese nepaweb pawambotaura paipe PJ, tinovatambira uyezve toda kuti dzvanyaiwo pakanzi share tione takawanda. Tweda kwa uripije.
Ye, niloke Ritwala Jackson. Ukalise kudala vele. Eloke bala lapa. We should look at the circumstances, environment in which these tragic things happen. We might pay attention to the girl child, but forgetting to take measures against the men who buy the services of these kids. As long as we have men willing to buy sex from these kids, we are doomed. We need to address this issue on both women and men. Uchemima Mate, uti watching live in Bulawayo. Henry Msikavano, anga atotipa namba dzake, dzerunare asinguwa zidu dzajikana. Ukeri ukulumile njalo, Papranya Komo was there. Love most kumbuzo mafaspanda. This is the work of the devil. Pamela Kumalo ukona, siakubona itingwe live stream yetu. Kote kansa kwa nisia, it's for the young girl, she needs help. It is a reflection of how they wrote of the system is the moral decay and the suffering of the people has gone.
PJ, yeah. Let me also acknowledge Drukona Victoria Matonodze Manyora Panopa VOA Facebook page. Shona Kuti, seeing as the government has truly failed these vulnerable children, some urgent intervention through other institutions like the church is needed to introduce fostering and where possible provide needed support. Saka tinotenda Victoria Nesha Wanyora, Victoria Matonodze, nevamwe vese vangavari panopa live feed yedu, guest yedu Lois Kapondo, tinokutenda ichaizvo. Honorable Monica Mtsvangwa, tinokutendai kuti matora nguva yenyu kubva mumusangano wamanga muri kuti munge muinesi popano tichizeya nyaya iyi yekubhinywa kwevana vachishandiswa iyo pamabasa epabonde vasati vabvazira. Aiwa, ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington saying have a very good night.
Ye, mbonga kakhulu unkosikazi Sakhile Liline elaye kade zilaye uhlelo labo bonke akade besilandela ku live feed. Praxitus Jeremiah, Washington, D.C.